icho kwadi vana vezimbabwe vakatiwa mumwe mukana wekuti vawedzedze mamwe makore anokwana mana vakatakurana nemapepa iwayo asi home affairs yakapa chiziviso kuvashandirwi nemabhanga emuno munyika kuti vagone kushanda semashandiro avakanga vachingoita nevana vezimbabwe kunyange zvazvo mapepa avo achinga expire ndingangotaurawo neni kuti ndiri kushandisawo mapepa akaita saiwayo
chinonyanya kunetsa pamapepa ava mungati chii
dambudziko ratiri kuona ratiri kusangana naro iko zvino nderekuti mwaka weonline application uya wakanga wakatangwa wakapera saka kune vakanga vasina kukwanisa kuita online application mugore rapfuura havachakwanisi kuenda mberi nekuita online application saka zvinoreva kuti havachakwanisi kuapplya mapepa aya asizve vanga vakaita online application vari kuenda zvavo vachinosubmita mapepa avo kana kuti mafomu vachitorwa mafingerprints kumahofisi asi kune vakanga vakasubmita mapepa avo kune vamwe vava kunyimwa mapepa aya nekuda kwekuti vari kunzi mafingerprints enyu haana kumira zvakanaka vanenge vane mhosva dziri kumatare nevanenge vakane mhosva dzakatovava consistent havasi kuwana havakukwanisa kupiwa mapepa aya asi kumabhank nekumabasa sekutaura kwandamboita vanhu vane mahome affairs yakapa murayiro message yekuti ngavagone zvavo kuramba vachishanda vakadaro
sokuona kwenyu sokuziva kwenyu munofunga kuti mabhanga nevasevenzerwi vachabvuma here kuti vachaita zvataurwa nehurumende izvi
ndingati chiitiko ichi chakaitika futi zvekare muna 2014 pakapera bepa ratatina bepemiti yataatinayo yainzi documentation for zimbabwe project tichizopinda pazimbabwe special permit mapemiti akatopera mazuva avo vanhu vasati vapedza kuapplya sezvazvangoita izvozvo handina kuona dambudziko rakati kuti murayiridzo wakangoita souyoyo wakaisiwa nehome affairs kuti vatitambire kumabhenki vagone kushanda nesu zvakanaka kusvika vazozivisiwa kuti chirongwa chezimbabwe special permit chapera kana kuti chakonkludwa namamwe mavara saka chirongwa pachinozokonkludwa ndo panozozivisiwa vemabhenki kuti haa vasina kuwana mapepa aya nezvikonzero zvakasiyana siyana vane mabatirwo avanozoitwa vamwe vanenge vachinzi marejections vachipiwa mukana wekuita maapiri kana kuita appeal for review
saka inini Exiles Forum munogutsikana henyu nemafambisirwo ari kuitwa nyaya yamapepa aya
chokutanga hatigutsikani nemafambisirwo ari kuitwa nyaya yemapepa sekutaura kwandaita pakuti kune zvidyara zvenyika yekwedu zvakapiwa mapepa aya zvakawanda zvino vamwe vanenge vachingopindawo pavanenge vapinda chokuti munhu wasungwa asi asina mhosva mhosva yobva yatorwa yoenda munhu uri bva atorwa yoenda kumatare edzimhosva uchiri kumatare edzimhosva ikoko unotobva anonzi mafingerprints watobva mafingerprints aya nhau yako yobva yaita kunge kana yava kuenda kuhome affairs inenge ichitovatori nemhosva kudhara saka yobva yakunyima kuti ari yaiti mafingerprints ako haana kubuda zvakanaka saka iroro tinoona riri dambudziko richakanganisa zvizvarwa zvenyika yezimbabwe zvakakurisisa saka taitokumbira tiri kuingejawo neofisi yedu yeembasi nevemunistiri yomuno kuti chimiro chiripo chokuti munhu asati abatwa nemhosva obva anyimwa mapepa chinokanganisa magariro edu atakanga tiita akanaka ndo dambudziko guru ratakatarisana naro iroro nekuti mapemiti aya haapirike kuofisi dzehome affairs unotozoende kukoti kuenda kukoti kunoda maadvocates kunoda maatoni zvese izvozvo zvinodhura saka tinoona zvikanganisa vana vezimbabwe nenzira yakakurisisa.